Nzvimbo zhinji mudunhu remashonal and central dzinozivikanwa nekuvhotera bato rezanupf asi vemapato anopikisa vanoti gore rino vari kutarisirawo kukunda mudunhu iri ukuwo bato rezanupf richiti mapato aya ana chaanowana mudunhu iri mumwe wevechidiki mubato renational people's party vakismet mashange vanoti bato ravo radzika midzi mudunhu iri vamashange vanoti nekuda kwekuti mutungamiriri wavo amai joyce mujuru vanobva kumount darwin inova iri mudunhu iri vachavhoterwa zvakanyanya nevana vekumusha kwavo vamashange vanotiwo veruzhinji kunzvimbo yavagutsikani nezvirongwa zvebudiriro zvezanupf zvichaita kuti vafotere bato ravo
ganitange nokuti kumachitendero hakusina chinhu nezanupf npp ndo yatova the major party iri kumachitendero changosaya kungodeclare kuti ngodeclare rino hai yatova proces of npp semayouth isu kuno kumachitendero togamushira mwana wedu bosi ndi akabva kuti plus kuti tichatoongorora mapolisi zvaane zvama akuratidza kuti haana rwendo interms of politics saka npp is our party tikusapota purezidendi mwana wekumusha kwedu plus mapolicis avo kunyange usati amabata but ari anobatika atangira takatotora masits ese changosara kuenda kuelection
vamashange vanotiwo kushomeka kwakaita vakafota musarudzo dzebato rezanupf zvichienzaniswa nevanhu vari mudunhu iri mucherochedzo wekudzikira kuri kuita nhengo dzezanupf mudunhu iri
vanabhuro vedu vezanav vakaita maprimary elections yavo constituency yese inovhoterwa nevanhu 2000 iyo constituency yacho ine vanovhotera nokuwanaita 28000 kana nemozi iri pachena kuti havana vanhu
mutauriri webato remdc inotungamirwa navawalshman ncuve vakurawo nechiwai vanotiwo vanotarisira kukunda kwemapato anopikisa kudunhu iri pasi pemubatanidzwa wemdc alliance vachiwai vanoti bato ravo rakapiwa matunhu maviri kunzvimbo iyi masowe north nemasowe south
totarisira kuti opposition gwendo guno ichatora masisi akati wandei kumashonal and central isi vemdc takapuwa mazoe north nemazoe south pasi pechirongwa chemdc alliance saka nokudaro hatisi kutarisira kusiya chunhu zvinova zvakapupurwa nerali yekuwanzvimbo vanhu vese vakaenda kwanzvimbo vakaona chaonga chaachiriko nokusanduka kwaita zvinhu kumashonal and central zvisinei kuti ndoo musha wanga wakadheererwa nezanupf tava kutora musha wemashonal and central kuti uchibva kuzanupf uinde kumdc alliance
vachiwai vanotiwo kubatana kwavakaita nevanhu vanga vari muzanupf vakadai semutungamiriri wezimbabwe people first vaagripa mutambara zvichabetsera mdc alliance kupinda kunyange kunzvimbo dzainetsa mudunhu iri vamutambara vanobva mudunhu remashonal and central
kuuya kwaita mdc alliance mubatanidzwa wanga uchisanganisira mamwe mapati anga ari muzanupf akaita kwanaka vana zim first yana brigedi yamutambara zvinhu zvaisandura zvakanyanya mamiriro emavotes eopposition kumashonal and central zvinhu zvedu zvachinja nokuda kuti vana brigedi yamutambara vanhu vanobva kudunhu iroro vanhu vakambokambena muarea iyoyo vanhu vanoziva zvinodiwa nevanhu veikoko saka vanhu vazhinji chikamu chakati kurei chakatevera kumdc alliance chitevera vana brigedi yamutambara uyezve kubuda kwakaita vana npf kwakaratidza futi kuti kwakadhivhaidawo zanupf yacho saka zanupf patisi kutarisira kuti ichange yakangoramba yakasimba zvayanga yakaita makore adarika tichitarisa kuti yava yadzikira wandu hwevanhu vayo tichitarisa vanhu nokuda kwemdc alliance yakauya unova mubatanidzwa wemapato manomwe
vari kuzokwikwidza mumazoe central pasi pemdc alliance mufundisi blessing muroyiwa vanoti zanupf yaikunda mudunhu iri nekuda kwokutyityidzira vagari pamwe nemhirishonga vamuroyiwa vanoti kukasangoita mhirishonga mapato anopikisa anokunda mudunhu iri
mumashonal and central mumakore ose apfuura mashonal and central yainge ichiratidza kuti istronghold yezanupf kwete nekuti zanupf ine support yakasimba asi kune mamethods anga achishandiswa ekuti zanupf irambe ichikunda musarudzo dzanga dzichiitwa one of the strongest methods anga dzichishandiswa ivictimization and violence saka zvanga zvichizokonzeresa kuti vanhu pavanoenda kunovhota vanoenda kunovhota vachichichidzirwa kuchishandiswa masabhuku nemadzishe nyaya yeviolence ikadhiliwa nayo tinotarisira kutora masits akati wandei mumashonal and central
mukuru wevashandi mubatore MDC vaSesa Shidzai vanoti mubatanidzwa weMDC Alliance uri kutarisira kukunda kudunhu reMashonaland and Central. Vazvidzai vanoti pavakanoita musangano wekutsvaga rutsigiro kwanzvimbo mudunhu iri kwakauya vatsigiri vakawanda zvikuru.
Mashonaland and Central yakaregista vanhu vakati wande vanosvika kuma 4,500,000, which means kuti inzvimbo ina mavhotsi akawanda zvikuru. Isu seMDC neMDC Alliance tiri kuita zvakanakisisa chaizvo ikoko. Kana mukarangarira vhiki dzatipfuure idzi, takaita rally yedu panzvimbo inonzi Nzvimbo, and vanhu vakafashukira kuuya ipapo kuti vazoteerera shoko rinobva kuMDC, MDC Alliance ya President Chamisa. Iyoyo rally iyoyo yakatiratidza kuti hatisatambosvika palevhel yakadaro yokuwana rutsigiro kuMashonaland and Central. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti rutsigiro rwedu rwuri kuwanda. Nepowo tinana Brigade ya Mutambara veZim People First vakabva kuZanu vachatibatsiridza futi kuti tikwanise kupinda mudzimwe nzvimbo dzairema kupinda, kunyanya nzvimbo dzokugadzikwa kutsva kwakaitwa vanhu patime yainzi yeJambanje.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Bekesela Gumbo, vanotiwo nyonganyonga iri muZANU-PF inogona kupa mukana kune vemapato anopikisa kuti vakunde kudunhu reMashonaland and Central.
Kuti Mashonaland and Central yagara iri strong muZANU-PF, but nyonganyonga idzi dziri kuitika muZANU-PF kuti uona ZANU-PF ichievhita vana vamugabe, ichievhita vana sevhi yakasukuwere, ino ichievhita vana mudhuru. It's obvious kuti zvozokonzeresa chi voter apart bhora musango chaivo chaivo, and ZANU-PF iri aware of that. Zvasa muchiona kuti kwaane marumors kuti vane matalks na sevhi yakasukuwere, vari aware of that. And if you were there makaona madisgraded youth ZANU-PF vakaita press conference, and they were hammering on maissues akafanana neiwavo kuti vanhu havasi happy nezvinoitika muZANU-PF. So anyone anoto expect kuti vanhu ivavo they will vote munhu asiri muZANU-PF.
Kurukota redunhu reMashonaland and Central vaMartin Dina vanoti ZANU-PF yakasimba zvakanyanyisa kuMashonaland and Central. VaDina vati havatombotarisiri kuti mapato anopikisa akunde, vakati ZANU-PF ine mabasa anoonekwa mudunhu iri. VaDina vanotiwo vanhu vemudunhu iri vari kufarira zvakanyanya utongi hwavaEmerson Mnangagwa.
Saka musangano wedu weZANU-PF wakasimba Mashonaland and Central zvakanyanyisa. Hatisi kutarisira kuti chikamu chese cheopposition chingawane chachinowana kuno, nokuti vanhu vekuno vanonwa nekudya nekuseva. DNA yavo iZANU-PF. Vanhu vekuno vanhu vanoda ZANU-PF zvinotyisa, nokuti ine mabasa anobatika yakaita, ende uyezve vakafara nekuuya kwaita baba vaMnangagwa vachitora chigaro paNew Dispensation. Vane hope yakanyanyisa, ende tiri kushanda zvine simba kuita maprojects kuita ruzhinji.
Pauwandu hwevakanyoresa kuvhota, dunhu reMashonaland and Central riri panzvimbo yechinomwe pamatunhu gumi ari munyika. Muna 2013 vanhu 380,880 ndivo vakavhota mudunhu reMashonaland and Central. Musarudzo yemutungamiriri wenyika mugore iri, vanhu 327,455 vakavhotera vaRobert Mugabe veZANU-PF, ukuwo 46,533 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, uye vanhu 3,525 vakavhotera vaWalshman Ncube. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.